Mangwana na kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechishanu kukadzi 2018. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Commission inoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission yotarisirwa kutanga basa ichishanyira matunhu emunyika kubva musi wa9 mwedzi uno.
Commission iyi tinotarisira kuti ichagadzira utano hwemagariro yenyika yedu kuti chokwadi chichange chichibuda, kunyange zvazvo ichinzi peace and reconciliation, vanoitarisira kuti pachange pane shoko rakafanira kuti truth, peace and reconciliation, kuti vanhu vanga chibudirira pachazvudzana chokwadi.
Veruzhinji votyira kutanga zvakare kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika zvichitevera kurwiswa kwemutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party amai Joyce Mujuru mumusha weGlenora muHarare neZuro.
Patatanga kusvika kuchitubu ndopa ndaona kuti vanhu vezanu vanenge vafunga zvinhu zvavo avo, saka vachinzi vanouraya vanhu, saka vachinzi vanorova vemaopposition.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanodoma vanhu vanomwe kuti vave nhengo dzekomisheni ichaongorora nezvemawanirwo akaitwa ivhu munzvimbo dzakatenderedza madhorobha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission inoona nezvekupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation iri kutarisirwa kutanga kushanyira matunhu emunyika kubva musi wa9 mwedzi uno, ichinzwa kubva kumapoka akasiyana-siyana pamusoro penyaya dzakasiyana-siyana dzine chekuita nemitemo, kupodzwa kwemaronda pamwe nekuregererana. Zvikwata zviviri zvekomishen iyi zviri kutarisirwa kutanga nekushanyira matunhu maviri anoti reGwanda kumateweleland South neBindura kumashanaland Central. Izvo zvinotevera kusainwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kwebhiri reNational Peace and Reconciliation Commission kuti uve mutemo kuitira kuti komishen iyi ikwanise kutanga kushanda. Commission iyi iyo ine vanhu vasere yakaumbwa muna 2016 asi yanga isati yatanga kuita basa. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanoti commission iyi yakatarisana nebasa guru kwazvo, zvikuru panyaya yegukura hundi pamwe nenyaya dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze, tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona commission iyi ine zvikuru zvainoburitsa here.
Commission iyi tinotarisira kuti ichagadzira utano hwemagariro, kana kuti ichagadzira inonzi pachirungu social fabric yenyika yedu kuti chokwadi chichange chichibuda, kunyange zvazvo ichinzi peace and reconciliation, vanoitarisira kuti pachange pane shoko rakafanira kuti truth, peace and reconciliation, kuti vanhu vanga chibudirira pachazvudzana chokwadi. Tinoti mucherechedzo zvakanaka kana zvitange zvaitwa nemazvo uye vanhu vachiwaniswa mukana wekuti vadure zviri kuvarwadza nenhunha dzavo dzese nemarwadzo avo, uyewo zvichiva neunoteerera vachizwa nezvinozoitika, zvinogona kumbotivakirawo nyika yedu. Saka tinoti regai tivape mukana, vanhu veZimbabwe ngativatarisire zvakanaka kuti pamwe chokwadi chinogona kubuda kana kutogona kuvaka nyika. Asi kungoti vanhu ava havanyanyovimbika tikange tichitarisa nenhoroondo yavo, ndoda vuzvatinaro senyika yeZimbabwe.
Tichitarisa zvamuri kutaura zvekubudirana pachena nevanhu vachitaura chokwadi, tinoona kuti zvakamboda kuitwa mune mamwe makomisheni asi pakazoita vainzi vaikanganisa mahearings iwayo, pane zvingashanduka here?
Ndodambudziko ratinaro kubva pakunyorwa rubumbiro remutemo kuti madzishe iyo ZANU PF yacho yanga ichinge ichikokorodza kana kutinha vanhu kuenda kundotaura mashoko avanenge vanzi vataure. Saka tiri kuti dai zvikazvisinge zvisingazofambe nenzira iyoyo, ava vaMnangagwa sekutaura kwavari kuita kuti zvichange zvipa nerunyaro ratoda kuvaka nyika yedu zvakanaka, totarisira kuti mataurwo azoitwa kumusoro uko ngazvichisvika zvakadaro kusvika pasi pavanhu nokuda kuti vatinaronzere kuti vatungamiriri vedu vanoinvesta kuright asi vondokona vachienda nekuleft. Saka tinongovapa mukana kana kutoti haisi nzira yekuda kungotora chete mari kumadhona kana kuti nzira yekuda kungodeedza dzimwe nyika kuti dzizoita chizoita mabhizimusi munyika kuti nyika itange kudzoka. Asi ngaive nyaya yekuvaka Zimbabwe zvinoenderera mberi kwete zvokungoda kuti kungodisgaisa vamwe vanhu kuti vangofunga kuti pamwe pane zviri kuitika munyika. Tinonamata nekutenda kuti ngazvive zvine chokwadi mukati.
Tinonzwa vamwe vari kuti nyaya ichanyanyotsviriridza inyaya yegukura hundi kwozouyawo nyaya dzekushungurudzwa kwezvematongerwo enyika. Munowirirana nemaonero iwayo here?
Ichokwadi, nyaya inonetsa munyika medu inyaya yematongerwo enyika ende ndo yakanga yatovhiringa zvinhu zvese. Saka nyaya yegukura hundi ndeimwe yedzimwe nyaya dzokuti pachishona vanoti haugoni kufushira chinofema. Chiroga chifushira chinofema chinobuda chete. Saka nyaya yegukura hundi inoda kuti iwanirwe nzira yokuti ipere nayo pave nekurapwa kwemaronda evakarwadziswa, pave nekurapwa kwemaronda evakafirwa. Nokuti kuchine nherera zvechokwadi dzinovabereki vakaurayiwa nguva guru kuti tine nherera, tine vanhu vakabatwa chibharo vakasirwa vana nenyaya dzegukura hundi nenyaya dzezvematongerwo enyika. Tine vamwe vavakurwara nguva ino nenyaya yekuti vakabatwa chibharo nenyaya dzezvematongerwo enyika. Tine vanhu vakashayikwa vakafanana naItai Dzamara. Tine vanhu vakaurayiwa vakafanana naTonderai Ndira. Tine vanhu vakawanda vakaurayiwa vakafanana naPfebve. Tine vanhu vakafanana kana Cain Ngala chaiye. Kana vanhu vakawanda vana Solomon Mujuru. Ngazi chingobuda zvese pachena nyika yofambira mberi. Ndopatisingazozive kuti hurumende yedu iyi yakagadzirira here chokwadi namazvo.
Panyaya zvakaita segukura hundi Dr. Mazodze, kune makomishena akamboongorora nyaya idzi asi hapana zvakaburitswa zvakawanikwa nemakomisheni iyaya. Pane zvingazosiyana here tichitarisa kushanda kwekomisheni itsvai?
Ichokwadi, makomisheni ese akanga ariko kumashuro hatina kana chatakamboti taona. Saka iwo matambudziko iwayo aiitika kuti vanga vakuchinja vachiti komisheni iyi yanga ichiripota kuna prime minister nekugavernment, yanga ichiita the classified report, saka haisati yaitwa declassify. Saka pakazopinda vanhu ava nevakaita declassify mareports ese iwayo.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira Dr. Wangu Mazodze vari parunhare muNew York muno maAmerica neStudio 7. Kurwisana pakati pevemapato ezvematongerwo enyika kunonzi kuri kuramba kuchienderera mberi zvichitevera kurwiswa kwemutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational People's Party kana kuti NPP, amai Joyce Mujuru neZuro mumusha weGlenora muHarare. Amai Mujuru vari kutungamirawo zvakare mubatanidzwa wemapato wePeople's Rainbow Coalition vanonzi vakatemwa nematombo panzvimbo yemabhizimusi yeChitubu muGlenora A nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vebato riri kutonga reZANU PF uye vanhu vane chitsama vanonzi vakakuwara apo vechidiki vebato ravo vakarwisana neveZANU PF mhirishonga iyi. Motokari dzine chitsama dzinonzi dzakakuwadzwawo uye vanhu vashanu vanonzi vakasungwa. Studio 7 aina kukwanisa kubata mapurisa ekuGlenora kana vebato reZANU PF kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Tanonoka Wende weStudio 7 akabata mutauriri webato reNPP vaJefferson Chitando kuti tinzwe zvakatora nzvimbo.
President Mujuru veNPP vanga vachienda kundoadressa kuGlenora maiti eZANU ndokubva atanga kuvatema nematombo apo panga aburuka vachida kuti vakwazise vatsigiri veNPP vanga vari paChitubu business center.
Panga pane vanhu vakawanda?
Panga pane vanhu vanga vari pamagrosa vanga vakati wandei chose.
Saka zvafamba sei? Vavabuda mumotikari, motikari dzadzamira here? Chichaitika?
Motikari dzadzamira. Padzadzamira mai Mujuru ndokuburuka vachifamba vachikwazisana vanhu vanhu vachipembera. Vamwe vachiwadza mazambia, vamwe vachipururudza nokuridza muridzo. Ezano zvabva zvavadokonya izvozvo, zvabva zvakonzera kuti vatanga kutora matombo ndokutanga kutema. Asi mayouth NPP avharidzira mai Mujuru kuti vasazonyanya kukuvara zvakanyanya.
Pane vakuvara here? Ivo mai Mujuru havana kuvara?
Mai Mujuru vatemwa nedombo kudama. Vakaendeswa kuchipatara vakandorapwa kwadokita asi aramba achiendera mberi. Nozvese munhu wakabva muhondo wakarwa hondo dzakakura vaindibva vaenda kundoadressa vatsigiri veNPP vapedza kubva kwadokita kuna wakwara wakawanda mayuti angajira na mchuru wakwara mchema
kwa papa na mapulisa yare
mapulisa wanga wafati lafuka parale yavo parale yavo ya ndari nechemberi
mapulisa awudzwa yare nenya yai
mapulisa awudzwa mapulisa akamanya manya soku zoko atasite start upo zio ya kuti kune wango wa sungwa wanakwana kita wa shanu mastavo nda sata wana edu kisha kutu katasu zokera koto zimbati mastavo ndo wa nani
asi docket la Lazarus.
Lazarus. Yes, ene kuti parakta mai mudzuru mapepa avo oseti nao.
Iko zvino munhu oziva here kuti vakadii?
Mai mudzuru vari nane chose vari kuramba chiti ngatiendere mberi tinoziva kuti izvi ishavire ZANU-PF rokuti kana yakaona kuti yakukurirwa inotsvaga nyaya yakuita mberi zvonga.
Pane vanhu vakuru vakuru vezanupf here vamambotaurira nenyaya iyi?
Taurira tinofungidza kuti ivo vachanzwa pachatanga kuita nyaya iyi matare kuti vagozva kuti ndozvaitika asati ambovafonera zvedu kuti titaure navo.
Mutauriri webato reNPP vaJefferson Chitando vachitaura nezuro vari parunhare muHarare natanonoka Hwande weStudio 7. Blessing Zulu weStudio 7 akabatawo iwo amai mujuru kuti tinzwewo zvakaitika kwavari.
Patatanga kusvika kuchitubu ndopandaona kuti vanhu vezanu vanenge vafunga zvinhu zvavo ava, saka vachinzi vanouraya vanhu, saka vachinzi vanorova vemaopposition. Ndopanga pachitonzi nemamwe mayuti, saka ivo vari kuti tisu tirege kuvateerera, tirege kuvateerera tivarove. Kombanje yatatengerwa tinoiisa ku, handi muri kuona. Saka isisu ndobva tabva payapa, imwe ndatazombotiza nemotikari yasecretary general wangu yazi dzangu dzavharirwa, ndatadza kuti ndopinda sei mumoto. Saka ndopavazotanga manje kutikandira matombo, kurova nezvimubhadha nezvimupinyi nemapuranga iwayo. Ini ndarohwa padama rekuraiti zvekuti ndatobva nekwadhokita kwandanobayiwa majekiseni uye nekuti ndiende kunotorwa x-ray. Saka kwazonzi kwex-ray kwandaifanira kuenda kwavharwa ndichaenda mangwana, asi ndapiwa hangu mushonga iwa uri kundiitira zvakanaka. Ivana vaenda kunotsonwa, vatemwa musoro.
Saka imi marohwa nei?
Vanofanira kunge vandirova kana chisiri chibhakera, nokuti pane vanhu vanga vatezenge vagara mumota manda ndichida kupinda, kana kuti vandipotera dombo here handichaziva.
Ko vakuvara vangani?
Vakawanda, handingambovaziva.
Zvino mamhangara here nyaya iyi kumapurisa?
Mhangarwa kumapurisa nekuti vamwe vana vacho vatoenda vachichururuka ropa ikoko. Ndazenge ndamhaniswa kwadhoko nokuti tiri kunzwa kunzi pane vatiro vaivavo gurupu iroro, pane mazita ezanu secretary general wedu anogona kuzokutumirai mumhepo, asi panzi vashanu vasungwa kuenda kuglenora police, pane masoja maviri.
Asi chii chiri kupa kuti vapindire kudai panguva inoyi kunyanya kuZANU-PF? Vamwe vacho tiri kumuzwa vachiti hanzi nekuti ibato ravo vakarirwira, nekudaro vanofanira kuridefenda.
Vana vane 25 years vakarwira ZANU-PF kupi? Vanodarika mai mujuru, vanodarika vamhundura, vanodarika vana paka chipoera, vanodarika vana kenobeta, vakarwira kupi? Kana ivo vana naemasoni munangagwa vakarwira kupi? Vanodarika mazitanda kuudza yai vega. Isu tiri kutaura kuti NPP ibato revanhu verusununguko, ibato rinoda zverunyararo. Zvatakarwira ndo zvatiita kuti titange NPP. Mutaziva kuti kubva kwandi kuZANU-PF munangagwa akati akazvipigwa chaizvo, akazvipigwa. Unozvipigwa nekurwadziswa kwemumwe. Zvino ndakuzotaurwa nemi navamugabe kuti aiwa, zvinhu zvinofanirwa kunge zvakafamba mune zvakanaka. Handikuona kuti vakanga vaudzwa zvisiri izvo.
Amai Joyce Mujuru vachitsanangura kurwiswa kwavakaitwa nezuro nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF mumusha weGlenora muHarare, vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakadoma vanhu vanomwe kuti vave nhengo dzekomisheni ichaongorora nezveivhu munzvimbo dzakatenderedza madhorobha, vachitsvaka varidzi vadzo uye kuti vanhu ava vakatenga sei nzvimbo idzi. Komisheni iyi yakatoreswa mhiko navamunangagwa nezuro uye ichashanda kwegore rose pasi pasachigaro wayo Justice Tendai Uchena. Dzimwe nengo dzekomishen iyi ndiva Andrew Mulalazi, va Steven Chakaipa, Dr. Tarisai Mutangi, Dr. Hitha Chungono, Muzvare Vimbai Nyemba naamai Petronella Musarurwa. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti hadzina zvikuru radzinotarisira kubva kukomishen iyi, sezvo vachingove vanhu vakatadza basa kune mamwe makomisheni. Tanonoka Wando Studio 7 abata imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo zvavanofunga panyaya iyi.
Ndoona kuti dambudziko rakanga riripo nderekuti nyaya yeland yagara haina kunyatsogadzirwa mushe ngebundo remutemo. Saka kungoita komishini yekuda kuti igadziripe.
Basa ravanofanira kuita nderei?
Harinyanyi kunineta kunzwisisa nekuti ukanyatsotarisa zvandareva kuti vanhu vakapiwa mapurazi vakatadza, vazhinji vacho vakatadza kunge vachiita basa rinobudirira kuti nyika iwane chikafu. Ndinoona kuti basa racho rakakosha nekuti ukanyatsoongorora kuti hurumende yagara yakanga ine lendi yakakura yakatenderedza mamatauni. Ndolendi yainzi nemacity councils kana tichida kuti titsvage pokuvaka dzimba kana kupwisa maindastry totanga tatopuwa lendi yacho kuvapa yakugovernment. Asi nengari kuti vachombo nanakasukuiri vakatanga kuisa uori. Saka hurumende yagara ichiziva kuti iyo hurumende chayo chairipo iko zvino vanoziva kuti pakaita uori hwakawanda hwekuti vanhu vazhinji vaipiwa nzvimbo dzacho vana chiyangwa vachiita zvavanoda. Macity councils achitorerwa dzimwe nguva lendi yopiwa malendi barons vozadza vanhu vavo kuti vanhu vakwanise kuvhota. Saka ndo pane dambudziko racho ipapapo rakanyanya kunangana nekomishini. Ndokunga ndo manakiro aakaita komishini yacho kuti igadziridze, ndokuti kana vakwanisa kuti vagadzirise dambudziko racho.
Ko vanhu vari mukomishini iyi munovimba navo here?
Chiripo ndechekuti hauzonyatsi nekuti kana vanhu vachidemwa mune Macity hauzonyatsoziva kuti speciality yake ndiyo town planning here kana kuti munhu anoziva nezvemitemo yenhingi yetenya kana kuti maconvences. Asi vashomashomo vacho vandanzwe vachitaura ivomo unotoona kuti dambudziko remakomishini edu nderekuti rinogara richingoitwa vanhu ivo vagara vari vanozikama vanenge vana mai vimbai nyemba vakanga vari vanenge vari kuprocurement committee here vakazoiswa mulendiwo vakaboita chairperson yeiriyo society. Saka hauzonyatsoziva kuti ko hakuna here nyanzvi dzinoziva nezvetenya kana kuti nezveconveyance neveagriculture specialist netown planning Macity akawanda here kana kuti havaiswe. Ndo zvinoziva kuti maripoti acho anga asinyanyatsoshanda basa nokuti vanhu vacho vakawandirwa nebasa.
Munofunga kuti hurumende iyi ichaita sei pazvinobuda kuti vanhu vavo ndivo vaiwana lendi iyi nguva idzodzi dzavari kuongorora?
Muchaona kuti vanhu vari kunyatsotsvagwa chaivo chaiko zvino vanhu vedefault nekuti tichazangarira kuti papa nemasections maviri kuda kunge rimwe vachiri pahava vadefault. Asi malendi barons akawanda vakanga vachitora minda vaelendi vachipa vanhu kuti vavake dzimba vachiwana mari vakanga vari vanhu vakanga vakarerekera kudii rejifoti. Saka kundofunga kutsvaga nzira yokushandisa tsvimbo dziri pamutemo muchaona vanhu vachitorerwa misha ichiparadzwa imwe yacho itonzi aiwa imi makavaka pasiripo nekuti takukutorerai nekuti ndotofunga kuti inini inzira yekurova vanhu veg40 vakanga vari maland barons vachiva vakapiwa eminda.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare natanonoka Wando Studio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM mu muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Number idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinote penyurawo pa Facebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngati kurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 PM, uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 PM. Musakangamwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Vamiriri vesangano reZimbabwe Citizens Initiative svondo rino vakasangana nevamiriri vehofisi yezvekunze kwenyika muBritain inoyo zvakare inoona nezvemubatanidzwa wenyika dzaimbove pasi peutongo hweBritain yeCommonwealth, vachikurukura pamusoro peZimbabwe neremangwana rayo kubva papinda utungamiri hutsva vava Emmerson Mnangagwa. Hurukuro yavo yaive yekutsvagurudza kuti zvii zviri kuitwa nevana veZimbabwe vagere kunze kwenyika mukubatsira nyika yavo uye tarisiro dzavo mukaenda mberi. Vakapinda musangano uyu vanoti hofisi yezvekunze iyi yakavatambira zvakanaka uye vakakurukura nezvemikana yekudzokera kweZimbabwe mugungano reCommonwealth. Mutori wedu enhau Ivan Zininga akabata vamwe vakapinda musangano uyu, Vafari Nakamiso pamwe namuzvare chenaye Moyo Mutambasere.
Musangano uyu vakati daidza ivo veForeign Commonwealth Office vachida kunzwisisa kuti isu semaZimbabweans mafungiro edu mushure mekunge vaMnangagwa vaisa ivo pachinzvimbo chepresident, vachida zvekuziva nekunzwa nezvemaactivities atiri kuita muno mudiaspora anova iwo anobatsira hama neshamwari kuZimbabwe.
Kwamuri mukoma Farai, musangano wamaita uyu vamwe vangama vamanga muna vekoko ndiva nani, uye nhau yamakurukura imomo mashoko amavasvitsawo imi ndeyekuti kudii?
Takatinoone mukoma Rufaro Kaseke, munhuwo aakuendawo akatarisawo maelections a2018 akamirira Chitungwiza South, but nyaya yedu yatakafambira yaibatawo zvinhu zvakaita sediaspora vote nenyaya dzakatarisa nemaelections acho, nyaya dzatiri kunzwa dzeBVR nenyaya futi yemvura yatiri kunzwa kuti haisi ine tsvina iri kubuda muHarare imomo, nenyaya yeCommonwealth mamiriro anoitawo Zimbabwe panyaya yekudzokera pamusoro ipapo.
Ndodzoka kwamuri zvakare vanzvadzi, ndoti mukukurukura kwamanga muchiita vakutambiraiwo zvakadii, mashoko amataurirana navo ndeapi, zviviri zvitatu zvamungati izvi zvatanyatsobata izvi ndo zvingakurumbidze kubatsira nekusimudzira ruzhinji rweZimbabwe?
Vakaratidza ivo kuti vanotishuvira kuti dai taikwanisa kudzokera, ndoona sekuti vaizvisapota izvozvo, vanozvitsigira. Vakataura nesu kuti chinonyanyotarisirwa kuti nyika yange yakambo iri muCommonwealth ikazobuda kutana yakuda kudzokera, vanenge vachitarisira kuti nyika iyi vari kuita here zviri pamutemo wavo weconstitution, ndizvo here zviri kuitika munyika imomo. Vagotarisazve kuti munyika umu vanhu vari kubatwa sei, mune here mahuman rights abuses. Vagotarisazve apo patiri kuenda panguva yesarudzo kuti tiri kuita here mafree and fair elections. Vakataurawo zvakare kuti ivo vakafarira vachitiona kuti isu vana veZimbabwe tiri mudiaspora tine chido nenyika yedu, uye nemainitiatives ari kuitwa nevana vari mudiaspora, ungava iri nyaya dzeutano health kana kuti nyaya dzewater and sanitation, zvese zviri kuitwa nevana vemudiaspora vakaratidza kuti vanozvitsigira uye vanofara kuti tiri kuramba takashingirira nayo nyika yedu yeZimbabwe.
Ndodzokazve kwamuri mukoma Farai, totarisa isu kuti zvamaita izvi zvekusangana neveForeign and Commonwealth Office, uye muchikurukura nhau dzose dzamabata-bata idzi, muri kuteererwawo here mukuedza kubatsiridza Zimbabwe kuti idzokere panzvimbo payo chaipo?
Kuteererwa tinogona kuteererwa, because nyaya iripo chaipo chaipo sezvi zvatikafambira chienda muForeign and Commonwealth Office yange nyaya yekutarisira kuti Zimbabwe ingagadzirisika sei. Asi chigadzirisika kweZimbabwe kwacho ikoko kunika kuchida kuti vatungamiri iwo vari on the variko kuZimbabwe panguva yakadai vanzwewo kuti zvozvigadzirisike matongera avanoita nyika yacho inofanira kuchinja kune zvakanaka taitaura iko zvino panda ye water sanitation problem ikitika muHarare tiri kutotaurawo futi nevatungamiriri vemuHarare imomo panyaya iyi tichitaura kuona kuti isu tokudhaiaspora zvatisagona kubetserana napo ndepapi
muchidimbu mashoko enyu ekupedzisira sezvizvarwa zvezimbabwe zviri mudhaiaspora
ndingati kune vanhu vari mudhaiaspora kana muchinge muine maideas kana kuti muine zvamunotarisira kuti kuda kumusha kwedu tikaita izvi tingabudirira musaramba makagarira maideas huyai nawo timanzwe tibatsirane tiite kuti Zimbabwe isvikewo pari nani.
Vanga vari muzvare chenaimo yemutamba sere manzwowo kubva kuna vafarai nakamiso vaviri ava vanga vari parunhare kuBritain naIvan Zininga weStudio 7.
Vanhu vese vane kodzero yokusarudza chitendero chavanoda sezvinokurudzirwa mugwaro reUnited Nations Universal Declaration of Human Rights muHelsinki Accord nemune zvimwe zvibvumirano zvizhinji. Kusimudzira kodzero dzevanhu dzekusarudza zvitendero zvavanoda ndechimwe chezvinhu zvikuru zviri muurongwa hweAmerica mukudzidzana nedzimwe nyika. Nyika dzinopa vanhu kodzero yezvitendero zvavanoda dzine kugadzikana tichibudirira mune zveupfumi uye dzine rugare. Asi vanhu vazhinji pasi pose vanoramba vachidzvanyirirwa kusungwa nokuiswa mumajeri pamusoro pezvitendero zvavo. Mutauriri webazi rokudzidzana nedzimwe nyika muAmerica, Amai Heather Newhart, vanoti pane hurumende dzinotyora kodzero dzevanhu dzichivatadzisa zvitendero zvavanoda dzisingavapi mukana wekuramba chitendero chavasingadi. Vachitevedzera mutemo wepasi pose wa1998 unopa vanhu kodzero dzekusarudza chitendero kana kusave nechitendero, gurukota rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica rinodoma hurumende dzinorambidza vanhu rusununguko munyaya dzezvitendero. Pakupera kwazvita, gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vakadoma Burma, China, Eritrea, Iran, North Korea, Sudan, Saudi Arabia, Tajikistan, Turkmenistan neUzbekistan senyika dzinofanira kucherekedzwa zvakadzama pamusaka pekutyora kodzero dzevanhu munyaya dzezvitendero. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti kubva kare America inopa vanhu kodzero munyaya dzezvitendero, asi zvinosiririsa kuona kuti vazhinji pasi pano havana kodzero iyi. VaTrump vakati vanonamatira simba neungwaru kuti ramangwana rive nani uye kuti vanhu vezvitendero zvakasiyana-siyana, vaKristu nemaMoslem, maJudha nemaHindi, vakwanise kusarudza zvitendero zvavanoda. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Kambo Jinda mbata kubwa kuna Ja Fraser. Tichuone kana nemi kuna ku Studio 7. Ndini chunga kandemiri. Ndokusia mina Praxidus Jeremiah.